ini ndinonzi Kafazo Matinenga ndirichizvarwa chekuZimbabwe chiri muno muWashington DC. Ndirikufara nokuti ndikwanisa kuvhota musarudzo ya 2020 uye ndisapota vaBiden naKamala Harris vari kuDemocratic Party.
Chii chiri kuitwa nemaDemocrats chaita kuti mufunge kuti muvhotere bato irori?
Inini chinhu chanyanyo ndiitisa kuti ndivhotere maDemocratic Party munguva ino kusafara nemabatirwo aita vaTrump nenyaya yeCovid. Taona vanhu vakawanda vari kufa, vari kuramba vachingofa nekuramba vachirwara nekutambudzika kwataita maAmericans kuno kune nyaya yeCovid. Saka ndaona kuti pamwe takakwanisa kusarudza mukuru akasiyana tingakwanise kukontrolo chirwere ichi zvakanaka. Pechipiri kunyanyisa, ndakanzwa kushungurudzika zvakanyanya nekuurayiwa kuri kuitwa vanhu verudzi rwangu, vanhu vechibhoyi nemapurisa nevanhu verudzi vasiri rwangu vari kuraya mabhoyi pamusana pekuti they are black people. Saka izvozvo ndaona kuti ndikwanise kuramba ndichigara muno munyika ndichifara zviri nani kuti ndisarudze mutungamiri mutsva.
Makavhota here kana kuti muchavhota rini?
Ini ndichavhota musi wa November 3.